manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema chema nekusungwa kwenhengo dzobato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mbazi rezvemutemo muZANU PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi tichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reParamende vaJob Scholar vaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaScholar vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kubira zvakanaka majeri veTripusi vari kupomera bato reZANU PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare More Blessing Ali
jere rinorwadza jere rinoshupa zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanyanyanya kune vakasungwa vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura kunyanyanyanya munobva pane sungwa ana baba vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai vanenge vanyanya kusungwa vana nekuti ndo vanosara vachitambudzika pamwe baba vanenge vari vanoita zvinhu zvifambe mumba breadwinner saka izvozvo ndozvavaindotaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa
hanzi zvinhu zvakamira sei mujeru
majeri hakuna chikafu vanhu vanotambura kune nhamo zvikuru ijere of course hazvingazofananiwo nemuchato asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanyanyanya nenyaya yekuti vainyimwa bheo vanga vaita 153 days vari muchitoki ipo zvinezvi mukatarisa vaScholar vatinge vatipfuura 160 days kungova kushungurudzwa kungova kusvinyangwa semutsuva asi chokwadi chiripo nekuti hapana mhosva yakapara
ko sei muchidaro
kana une mhosva unoenda ka kucourt paper bail nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva kungova kupomerwa kupomerwa hakusi kupara kana ukanzi wakabata chibhara hazvino kuti wachibata kungopomerwa saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndoo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva saka izvozvo zvitoda zvichigadziriswe ndenyaya yataivaonera
zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa
ticharamba tichitaura nevatinotaura navo asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna mwari nekuti nyika ndeyamwari vanhu ndevamwari nguva ndeyamwari zvose ndezvamwari pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita asi tinoisa mwari kumberi pazvinhu zvose nekuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga
mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunhare muHarare sezvo chitema tinadivira tinorerekera tabatawo munyori mbazi rezvemitemo Mozanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana
vakala vana kundosunga neZanu PF vakasunga negavhenda nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara ende vakala inoya vanozviziva kuti pane mutsauko westate nepolitical party ZanuP F haina mapurisa ZanuP F haina jere ZanuP F haina makoti ZanuP F ipolitical party vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare vachadaidzwa kudare vozotaura kuti
vari kuchema chemawo kuti vanhu vezanu PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe munoti kudi nemashoko eyayo
vanhu vezanu PF havafanbi vachikopara mhosva tiri vanhu vane discipline vanoteerera zvinodiwa mumutemo nyaya yokuti inongori nhengo yebato rinokukwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti vakapara mhosva here kana kuti hauna saka vasikana ngavamirire zuva ravo ravachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo
zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika munoti kudii nazvo
handizivi vatongi vavaita izvozvo asi chandinoziva chokuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even westate kana uchinge wadzingwa basa zvisiri pamutemo kune kwaunonomhangara nyaya yakuongororwa kuonekwa kuti wakakanyarisirwa here kana kuti hauna kana paine vanhu vakakanyarisirwa nestate vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo
munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenyuklia pazvombo zvenyuklia zvinoparadza ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenyuklia. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa upenyu hwedu Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro navaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita munamati anga ari mufungu akupa kadhana area yemi kuna 40 yemi kumisoro ku area ine immigration yekumateki saka patakafamba kubva kukupa kadhana kusvika ndakuda kusvika kuna 40 ndokatakamisira nemapurisa achidya kusinga ipapo vakasvira vakuru kana kuti malida vatatu kubva pagurupu redu ndekubva vaenda nesiku chajesi kuharare cendro saka vakavira vasara vakazivisira kuti vanzise kuti vamwe vatorwa nemapurisa dziri kufamba vaikufamba vekubva emapurisa azovatora vapana okay kana rodzen manyika vari kuya kuchajesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
aba kusunga hapanai minu wakarohwa
matimi manga mapiwa uoneso yekuti munge muchienda kuno namata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamate
inamatira maproblems akasiyana-siyana ari kusangana nesu vanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nekekuita nengi kushandiswa sezvinodhaka nevabiki zvauraya maisemurisa zvimvura yavesanganisira zvekare imba chaidzo dzevanhu vatinoirita tiri kubreka tiri kusanganisira zveri inyaya dzinekekuita nemauye kubatwa kana kushandiswa kwemari nevanhu
asika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asii vanhu avanofanira kuziva kuti segreti politician kana kuti anonyatsoziva zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kupiwa dzirimunaidzi mari iye mari pakati saka kunga vakunyepa kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amudzi mari aasailend ari kuti handinoinazvo vanhu vanenge vasinga vuzisisi havo nyaya dzematongero enyika asi iye histori yeyi watingati ndiye politician muhombe yekuti apere mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumiririrai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti taka ihwaive neoption yekuti tiribhadhara fine asi nhau yakanga iripo ndeyekuti vanhu vakanga vasina mari dzaemafine saki mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapa takariita danho rekuti no kana vanhu vati kunamata imari mhosva munofanira kutonga hatingadzimi fine nekuti iadmission
manga muri kupi chaizvo muharare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuharare rimandi vobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufinal section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
hatinganyanye kushora hedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatirwo edu kutongo kutirongo kwaiva pavanhu zvakanaka havo chikafu chiriko chekudya chekurara chaipirwa zvedu asi kungoti mukati metongo tingoona kuti nhamba yevanhu inenge yakati wandisei saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhaizi remutsungu kuona kuti hurumende inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekutipaitevharaiti yechikafu nekuti dhaizi ravo rakanyanya kuwanda
Kunyaya zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana kwatingati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibirawo nemabhesi, asi tikatarisira vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai maitaa.
Avo vanga vari vaGoshom vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mutsanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kukata, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kukata?
Kata inyika inogarika, hakuna mheremhere, inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo inapo, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeKata nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo, matourist akawandisa. Pese paunongobuda panenge pane matourist, tikusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvino izvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda school drive, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une haya kadhi. Zvino izvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwarunoenda, wodzoka netrain kana wodzoka nebhazi. Kata iri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndaane nguva ndichiticha kunoku Middle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kukata. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blankets. Takaruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana-siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungudze vana. Kuti akaenda sei hatidi kunyepa, handizivi. Coordinata wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lead from Emirates. Up to now hasati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablangetsi kushungudze vana kuHarare. Sister Nesi vakazondibata vakatenda, vakatonditumira mapictures vana vane mamwe mablangetsi atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvino izvi zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kumirira nevanotambudzika. Zvino zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichirogara kweikoko kuzivisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndo vaindidzidzisa ndichiri kuombichana mbichana navo ndikatozoguma ndakutorwa ndichivabatsira zvekutotengesa chaizvo. Mai wangu anga nespeedi yekuruka yandino ndakatora speedi iyoyo zvekutoti ndinotonzi chiedza the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvara ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mahemanje gore ra 2018 opa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika ndichange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasangana nechirongwa cheblanket school chichinzi kune madzimai ari kuruka blanket muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune angari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzova chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndo zvandinofarira ndo zvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatana andakadzidziswa namai vangu andinotoroka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, kata World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa akakroshwa ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu kuchikoro a few girls. Kairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonerawo pa flag ready papo. It's an initiative yandakaitaonawo nechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzidzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugurupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Lakini ndobva yangopfuura nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo nyorowo mazita edu tichiwishawo good luck kukata team yedu yekata. Saka munondibata paFacebook page rangu rakanzi chiedza Pascalia Gope neInstagram yangu chiedza Pascalia Gope bata ikoko.
Aiwa, tinokutendai chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina belas nokutiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai tichikukurudzira nadzimadzimai.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handivo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore gumi nematatu chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa yevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero yemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere chinenge chichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Main Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwa tambo iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambo ona si Poland ya rova yu Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya rova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zere panyaya yekuruwa kwe Tunisia uku ne mukana wayo wekuti endere kumberi ne makwiku aya regai tinzwe kubva kumtorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarowa 1-0 ne Australia iyo vanga vacharisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku pasi ya chikwata cheku North Africa ichi chiri pasi pasi pe gungano re Group D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemu Africa ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri uyo vachatamba ne France iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu va Alan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa neFrance. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uyu ndo paine chance yekuti inokwanisa kubudirira. PaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charohwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoziva iri timu yerugby necricket. Asi Tunisia ndiona yatiti yaitigwadzisa zvisingaiti. Zvaita izvi hazvichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kachanu kaenda kumafinary eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu va Silent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark. Asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndo pavaifanira kutora mapoints. Manji hameneo kuti kamwe nyika yeAfrica yakakamira sei dono. Asi gemu rakutorema rakurema apa ndo pataitofunga kuti Africa yaitawo 3 points like zvaita Senegal zvatakafungirei baba.
Mumwe mutambo weGroup D pakati peFrance neDenmark uri kutotambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure nekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri mumakundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vatendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinary eWorld Cup.
Izvo murikuona matambiro avari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinary kana kumafinary.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vajobscala. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri nokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kuisika decent.